manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kande miri ndi chitepe nyura chirongwa chino ndiri kumba. Nipamu sana pe kuchikira kubatwa ne chirwere cha COVID-19. Dichiti ezvino zviri muchirongwa chedu cha nasi.
Kuma namba kufura kwa arikicha. Se hurumende ende se task force. Chaka kodzera kuti vanhu muZimbabwe waone kuti vaende kuno vaccinate. Nyaya hombe ye vaccination is very important. Apa president vakati vaccination is for free. Vanhu vaende kuno vaccinate. Kana kuti tira vaccine zvakawanda ndokuti vanhu varege kutapurira chirwere.
Gwaro idzara buriswa ne hurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cha COVID-19. Vanhu vanenge vasina kubaiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Zvose zviri kungoitwa nezeti tsurande vande vari kukona mabasa ravo havasi kuita basa ravanhu. Saka zvekudonera kuti inhingiriki COVID kana kusata COVID handitombofungi kuti zvina maturo kuvanhu.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yovhara maofisi ayo kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19. Iyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro idzva raburitswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere checovid-19 vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere ichi. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yedelta variant. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Gwaro raburitswa nemukuru anoona nezvekurwisa chirwere checovid-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Agnes Mahomva ririkudaidzwa kuti COVID-19 admissions and community deaths by vaccination status rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vari kupinzwa muchipatara vachirwara nechirwere checovid-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo pavanhu mazana maviri nevanomwe vakaongororwa mushure mekufa nechirwere checovid-19 zvikamu makumi masere nezvisere nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana 88.9% vanhu vakanga vasina kubayiwa nhomba dzecovid-19. Gwaro iri rinotiwo pavanhu ava zvikamu zvitatu nezvidimu zvina kubva muzana 3.4% vanhu vakafa vabayiwa nhomba yekutanga chete uye zvikamu zvina nezvidimu zvisere kubva muzana 4.8% vakafawo nedenda recovid-19 vabayiwa nhomba yepiri. Mugwaro ravo iri amai Mahomba vati havazive kuti zvikamu zviviri nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana zvevanhu vavakaongorora ava vakafa vabayiwa nhomba dzecovid-19 here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kubata Dr. Mahomba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro pegwaro ravo, asi zvichitevera kuburitswa kwegwaro iri gurukota rezvoburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wecabinet task force on covid-19 amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kubayiwa nhomba kunodzivirira ndufu dzine chekuita nedenda iri. Vakakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa.
Nima namba kufura kwa arikicha. Se hurumende ende se task force. Chaka kodzera kuti vanhu muZimbabwe waone kuti vaende kuno vaccinate. Nyaya hombe yekuvaccination is very important. Apa president vakati vaccination is for free. Vanhu vaende kuno vaccinate. Kana kuti tira vaccine zvakawanda ndokuti vanhu varege kutapurira chirwere ichi. Tiri kutoonekwa izvo kuti vazhinji vanhu vari kurwara nechirwere ichi vachizosvika kupinda mumachipatara vamwe vachizosvika kuzofa vanhu vasina kubva.
Vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende itore matanho akasimba ekuona kuti vanhu vese vabayiwa nekukasika kuitira kuti vazvidzivirire kudenda iri.
Saka zvatokurudzira hurumende kuti itiudze zvino ndezvekutizvo. Pavanhu 2.017 million vakabaya vanhumba yekutanga neyechipiri, vangani vakarwarisa uyezve vangani vakafa. Toenda kune vanhu vasina kubaya vanhumba zvachose vanoita 87% of the population. Vangani vakarwarisa uyezve vangani vakapinda muintensive care unit, vangani vakafa. Apa tetaa kuenzera samanje vanhu vakabaya vanhumba nevakabaya vanhumba, vasina kubaya vanhumba nevasina kubaya vanhumba, madenominator edu anga achipindira. Conclusion yekuti nhomba iri kuprotekta vanhu haikwanisi kubuda mugwaro ravatipa iri. Ngavasevenze zvakare vaite gwaro nestatistics dzakanaka.
Bazi rezveutano rinoti pane vanhu 10 nemumwe chete vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 pazviuru 2,561 chete 2,961, vanhu zviuru 2,265 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru 5,656,986 uye vapora vasvika pazviuru 62,096 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave 1,400,405 uye vabayiwa nhomba yechipiri vave zviuru 600,571,155 uwandu uhu hunogona kukwira manhero anhasi paachaziviswa zvawanikwa muongororo yaitwa munyika yose. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti iri kuvhara maofisi ayo kwemasvondo maviri kutanga nemusi wemuvhuro unouya zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa necovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muchiziviso chayo kune veruzhinji, sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vati mahofisi avo ese munyika achavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Amai Chigumba vati danho ravatora rakanangana nekudzivirira kupararira kwedenda iri. Mukuru anoona nezvesarudzo munyika vautoilesi Laigwana vaudza Studio 7 kuti danho iri rakanangana nekuchengetedza vashandi vekomisheni pamwe nevavhoti.
Tazvoti sezvo matesti dzacho achiwanda and I think it's public for information kuti we've also lost some vamwe vashandi veduwo futi nenyaya dzecovid. Saka tati ngatiite temporary closure. I understand, I repeat, temporary closure so that timeke tinyatsofumigeta maofisi edu, vashandi vedu vaende for testing like tinokurudzira nemunhu wese kuti aite izvozvo.
Vati komisheni haisi kuvhara maofisi zvachose uye pavachavhura mwedzi unouya munhu wese anokodzera kuvhota anofanira kunyoresa. Vati vashandi vekomisheni yavo vachange vachishanda vari kumba vachiita basa ravo semazuva ose. Asi mutungamiri weDemocratic Party Dr Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kushandisa mishina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu varambe vachinyoresa kuvhota kunyange kuine denda recovid-19.
Zvose zviri kungoitwa neZEC chivande vande vari kukona vabasa ravo, havasi kuita basa ravanhu. Saka zvokudonera kuti inhingiriki covid kana kusata covid, handitombofunge kuti zvina maturo kuvanhu.
Asi vasilaigwana vati ZEC ine tarisiro yekushandisawo mishina yechizvino zvino pakunyoresa vanhu kuti vavhote, asi pari zvino mutemo haubvumidze kuita izvi.
Zvakakosha kuti munhu wese azive kuti in terms of mutemo wekunyoresa kuti uite voter in the voters roll, wafamba kupresenta yourself physically, nokuti tinechida kuti tichore mafingerprints. Saka hatikwanisi kutora mafingerprints nefoni, ndo reason yacho iyoyi. Asi sezvamutaura maybe those are things tatiri kufunga for the future kuti tingaita sei sezvo tichirarama panguva yakadai.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano re-Election Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neZEC rakanaka, asi vakati ZEC inofanirawo kutaura nevamwe isati yatora matanho akadai.
Asi changa chakakoshawo zvekare ndechekuti vasati vaita decision yekuvhara, vane vatingati vavanoshandidzana navo vatingati maelectoral stakeholders vavaigona kunge vabatsirawo nekukonsulta nekubvunzawo kuti vange vachipawo muonero wavo panyaya yacho iyoyo. Saka chimwe chechimwe chinhu chatanachitarisira kuti vaigona kungobvunzawo mastakeholders vanoshanda navo kunyanya vanoita zvinotengerwe nyika napolitical partisan kuti aisii ndo chatafunga kuita, ndo maonero atiri kuita, chienderana nemafambiro ari kuita COVID munyika medu.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nyaya dzesarudzo dzinoda kuti vanhu vashande pamwe kunyange kuine COVID-19.
Vanhu vaveZimbabwe vanofanira kuti vazvichengetedze vange vakabatana panguva ino yechirwere cheCOVID-19. Izvezvo tiri muthird wave, iri kushura mari nyika yese. Saka vana vaZimbabwe vanofanira kunge vakazvichengetedza kumabasa, vasiri kumabasa, kwese tinofanira kunge takazvichengetedza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU-PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. ZEC iri kushorwa nenyaya yekutadza kuita sarudzo dzemabi-elections panguva iyo dzimwe nyika dziri kuita sarudzo asi pachitevedzwa mitemo inobata chirwere cheCOVID-19. ZEC pachayo inoti inokwanisa kuita sarudzo idzi nguva ipi zvayo, asi yakabatwa nemutemo wehurumende wekudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa Charles Manyuchi achange achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation ari mune imwe nyika kekutanga kubva zvatora mukombe uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanoronga mitambo yetsiva vanoti Manyuchi achange ari muTanzania muna Gunyana achidzivirira bhande rake reWBF kekutanga ari kunze kwenyika kubvira muna 2019 apo akaritora arova Diego Galado wekuArgentina. Manyuchi arongerwa kurwa naJami Manguila wekuMexico, uyo ari pachinhano chechipfumbamwe muurongwa hwevatambi vari pasi peWBF muuremu hwemiddleweight. Pamusoro pezvo, Manyuchi achange achidzivirira zvekare mabhande maviri aanawo reWorld Alliance Boxing Association nereWorld Professional Boxing Federation. Mutauriri weWorld Alliance Boxing Association vaGilbert Munetsi vanoti Manyuchi achaperekedzwa kuTanzania nevamwe vatambi vashanu makundano ari kuchedzwa kunzi Tanganyika Boxing Trail.
Charles Manyuchi achange achidzivirira mabhanda ake matatu anoti World Boxing Federation, World Alliance Boxing Association neWorld Professional Boxing Federation. Pamutambo uchaitwa kuTanzania unodezwa kunzi Tanganyika Boxing Trail. Saka tinomutarisira kuti mumwedzi waSeptemba achange achienda ikoko nevamwe vatambi vanoita vashanu vachazenge vachitambirawo mabhanda akasiyana siyana eWABA.
Vatambi vashanu vari kutarisirwa kuperekedza Manyuchi ava ndeBrandon Denese, Tinashe Madziwane, Hassan Milanzi, Monalisa Tibanda naPatience Master. Vamunetsi vanoti vanyora tsamba kuhurumende kuti itendere Manyuchi kunorwa kuTanzania uku makundano anosimbisa kushanya nekushanyirana mumutambo kana kuti sports tourism.
Mutambo uyu wakagadzirirwa kuti usimudzire nhau dzekushanya nekushanyirana yatinoti isusu sports tourism kuburikidza nemutambo. Takanyora matsamba kuburikidza nesangano reZimbabwe National Boxing Wrestling Control Board kuti vatisetsere nyaya iyi kumberi sezvo. Saka mutambo uyu unotarisirwa kunge Manyuchi paripo panenge achidefenda mabhanda akahwina pamutambo wakaitwa musi wa3 June
Manyuchi anoti hapana chinomutadzisa kukunda mumutambo wake pamwe nekudzokera zvekare kurwira mukombe weWBC.
Tipo nguwa ichiripo tunofamba rwendo, mutambo iri rwendo saka ndorwendo ratiri nanaka. Kuti hakuna chinyowani kana ndakambova svika chinotadza kuti ndidzokere chii kana ndichiri mumutambo.
Mumutambo wake wekupedzisira, Manyuchi akarova Muhammad Sebiana wekuUganda nemapoints mumutambo wakaitirwa kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurukotaro zvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin vari kuenda kuSoutheast Asia kunotsigira madzisavira yeAmerica, vachasimbisa zvichitevera kukura kuri kuita China pamwe nezvinokwanisa kuitwa nemauto ayo mudunhu iri panguva iyo dunhu iri riri kuvhiringwa nedambudziko reCOVID-19. Sangano renhauri Associated Press rinoti nyanzvi musangano reUnited Nations dzinoti dunhu reAfrica ndiro ranyanya kurwiswa nevanopfurikidza mwero mumwedzi mitanhatu yekutanga kwa 2021 zvichitevera zviri kuitwa neIslamic State neAl-Qaeda nemadzisavira ezvikwata izvi ayo ari kuti ari kuwana vatsigiri mudunhu reAfrica iro rine vanhu vakawanda vafa mushure mekuurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Yashika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi munyika.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukurona muzvare Stabile Dewa, vanova ivo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence. Muzvare Dewa vachange vari kukurukura nesu pamusoro pechirongwa chakaparurwa nesangano reZimbabwe Gender Commission iyo yakabatana neUN Women yeUnited Nations muchirongwa chakanangana nekuwedzera uwandu hwemadzimai anopinda muzvigaro zvematongerwo enyika kutanga musarudzo dza2023 pasi pechirongwa chinonzi Women Rise in Politics. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Dewa, mungatitsananguruwo kuti munoona sei chirongwa ichi.
Isusu sema organizations anoshanda kupromota participation yemadzimai mune zvematongerwo enyika tiri kufarawo nechirongwa chakauya neGender Commission yakabatana neUN Women chekudawo kubatsira kutraina madzimai ada kupinda maleadership positions. Tinoona chirongwa ichi chakanaka sechichazobatsirawo kuti vakadzi vanokwe vane confidence, vari free, vane maskills ekuti vakwanise kupinda mumacampaigns, vane ruzivo vachikampena vachikwanisa kuina. Saka tinotsigira chirongwa ichi.
Chirongwa ichi munoona chichizobatsira sei?
Tikatarisa mastatistics edu after every election, namba yemadzimai ari kupinda mumapositions eleadership kungava kuita macouncillors, maMPs kana kutoita mapresidents chaiko vashoma nana. Tikatarisa vese vakabatanidzwa they are less than 15%, yet madzimai ndiwo akawanda pane vanhu vari kubuda vachinovhota. So isusu tiri kutobelievawo kuti madzimai akakwanisa kutrainwa akawanda akanyatsoudyawo maskills anofana kuita zvibiri bobi zvekuti vahwine maelections zvinokwanisawo kubatsira kuti pama next elections atikatarisana nawo including mabyelections kana madzimai akawanda zvisingaiti achibuda pama political parties ese zvavo achikwikwidza kubvira kuma primary elections vachihwina vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachihwina vamwe vachienda kucouncil vamwe vachiendawo kuparliament vamwe kucabinet nyangwe tikatoitawo madzimai mapresidents zvinhu zvinenge zvakanaka zvikuru so tinoona kunge madzimai akapinda akawanda maleadership positions zvinhu zvacho zvinotifambira kuti asi isusu sewalpi tinobhilivha kuti kutsvena madzimai chete hazvina kukwana zvakawanda zvinoda kuitwa kuti madzimai asumukire sezvamunoziva tiri kumashure semadzimai nenyaya yedzinhu zvakasiyana siyana kukura kwatakaita kurerwa kwatakaita magariro atinoita mudzimba maresponsibilities dzatinawo ekuchengeta mhuri anoita kuti tishaye nguva yakawanda kana mukana yekukwikwidzawo maleadership and decision making processes saka panotoda kutoiswa maefforts aya atinoti pachirungu ari holistic anobata maareas akasiyana tinongovimba kuti vachabatanawo nemasangano ari kuitawo zvimwe like access to media chaiko chaiko madzimai haasi kukwanisa kuaccessa media vakadzi mungatarisa manewspapers vashuma vanokeptwa nezvavanenge vachiita mabasa akanaka mumacommunities vazhinji vari kungokeptwa varume and tine problem nyowa neonline violence yekungoti vakadzi vakada kujoinawo mawhatsapp mafacebook matwitter vanenge vachitukwa vachiudzwa nezvemiri yavo zvinovashaisa confidence dzekuti vanyatsoparticipata maelections mune zvakanaka
tichitarisa kuti pari zvino kune denda iri recovid-19 zvii zvamuchatarisira gender commission kuti iite panyaya dzekuwanikwa vachidzidzisa madzimai panguva ino
tiri kutarisira kuti Zimbabwe Gender Commission nenyaya yekuti kune covid and vanhu vari under lockdown nenyaya dzecafew vachakwanisa kuita online vachishandisawo nzira dzakasiyana siyana ana zoom ana team ana skype even ana whatsapp kutraina madzimai and tinongovakurudzira kuti vatraine madzimai ese kumaprovinces ese including madzimai ari kumamisha zvinhu zvatagara zvedu tiri kuita secivil society but hapana organization inokwanisa kunyatsotraina vanhu vese so tinovimba kuti gender commission ichapowo madzimai data vachivapowo airtime nekuto make sure kuti vamwe vacho vane mafoniwo here anoita kuti vakwanise kupinda pamasaisai vachiparticipatewo kumatrainings ayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye tiri muWashington
Iko zvino tachipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives. Ndogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi riri kuitika munharaunda dzigere vanhu uko kuri kunzi kuri kuita dzimwe ndufu dzisiri kutaurwa kana kuziviswa kuhurumende kana kumapurisa zviri kuita kuti vanhu vazopedzisera vabata ndufu idzi vachiviga vafiwawo voga vamwe vachitoita anonzi mabody viewing kana kuonekana nemufi vachivhura mabhokisi nezvimwe zvakadaro zviri kunziwo nedzimwe nyanzvi dzeutano zviri kuisa vanhu munjodzi yekutapurira chirwere checovid-19 uye kukurudzira kuti ndofu dzose dziziviswe kuhurumende vanhu vopiwa nzira dzekutevera kuti padzivirirwe kupararira kwecovid-19 muhurukuro yedu tabata sachigaro yesangano repadare vajona gokova tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vagokova
tinotenda vajonga kandimiri tine nyaya hombe muno muzimbabwe yekuti iko vari kutivo mafunerals ari kukonzeresa takavhara machechi tikavhara mabhawa tikavhara mitambo nechinechi but mafuneral vari kutiwo 30 vanhu ndo vanogona kuattenda funeral but kune vanhu vakawanda kudarika 30 pamafunerals hatikuverenga nezvavo nehatikuona nezvavo
saka dambudziko riri papi apa vagokora
dambudziko riripo nderekutiro vanhu kana vasangana vanorelaxa havapfeke mamask hapana social distancing ndo zviri kuita kuti kwangoita munhu 1 mukuru watinoverenga about and the angar funeral afa. But Vadiki was here. We got in that is you to a Zinkwama thing. So Tedam school, Mbere Utiro, Mujiga Meru, one who took a mask, not because of a portrait of a man, but Varu Shita Uti, and also animal police and Masoja, Tano Pika.
The Kubate Murongo, Vagoko, Tishi Zokera Kundufu. Ziri kuitika mumamana atingati ma community deaths tiri kunzwa kuti vari kubata ndufu idzodzo vari kutopfekedza vafi kugeza vafi nekuita body viewing nezvimwe zvakadaro hazvisi kuisa vanhu vakawanda munjodzi here izvi
ikudaro because problem yavo ndeyekuti pava nenyaya yestigmatization zvataita zviya zveHIV and AIDS zvekuti haudi kuenda parufu pemunhu afane HIV and AIDS. But iko zvezvi, vanhu vakuvanza izvozvo kuti munhu afanei, bhozo vanenge vaita kuti vanhu vaive kuzobata maoko nekuchema. Ndozviri kukonzeresa kuti tive nedambudziko ratakasangana naro izvi.
Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vagoko vanhu?
Tine dambudziko hombe rekuti iko hatina kuwirirana pamusoro penyaya yekupedza dambudziko ratinaro. But also kutiko Zimbabwe is part of static. Tino fana kuwa ne policy. Yakaita seku Botswana kuti all static countries, my citizens, wanafana kufika masks. Chine wanu waka wanda waru cross my borders. Waru kupa South Africa, waru kuinda South Africa from Zimbabwe. Wasina ma masks. Wasina even kutesi kwa kutivane COVID statistics here in Ghana, Javana. Saka is, for us, Zimbabwe is just a big disaster. It needs to be organized at national level, but also even at a regional level.
Ndichi kudzora izvishoma vagoko zvizvingaitwa vanhu vakawana urwere nekushaikirwa.
Ndakambonzwa statement yakabuda kuhurumende kuti ngatimbovhai ma funeral gatherings. It's a very painful decision, but it is necessary because what you can do, you know, fana kuvane kuitirana kukuputiko kana kwaita funeral. Kutiko jesu kurumunzi vano 30 doa nila kufunaral. But kune kukine 80, 80 vano wakangu wali pa funeral. Ngati mburu, rwati sana itishike pa kutiko kana kwaita rufu. Kuzi, problem berikuwa ndi kuti mafamili za kwa wana awasha kukulisa machena kuti apapaita rufuru we COVID. Wano kuti rufuru natural. Ipa ini rufuru we COVID. Pawanisha body viewing. Pane wano wakao, wanda wano body viewing. Wano kuta body viewing ye munu ane COVID. Waka ufura COVID. Utajua na unobuda ipa babu, unobata wana wakawa wanda. Sangati kutila nepa chena, semaka Zimbabwezi.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongo yedu yapera regaiti ngotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Gwaro idzvara buriswa nehurumende runoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19 vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere ichi. Zimbabwe Electoral Commission yovhara mahofisi ayo kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nawo dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamaski nguva dzose nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemi ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.